tinoona izvi sedambe hazvisi pakubuda pachena kana kubuda pachikwadi, nokuti mutemo unotaura zviri pachena kuti izvi zvaifanira kunge zvakaita mazuva anokwana kuita iwo 45, asi hazvina kunge zvaitwa nguva iyoyo isati yasvika. Saka tirikungoona chete sedambe riri kutora nguva yevagari nemastakeholders mamwe, pasina chiri kunyatsoitwa chiri kubuda pachena.
Asika, imiwo sevagari manga muchichema kuti hapana zviri kuitwa, zvinoratidza kuti nyaya yevakamiswa basa havaichapera riini, harisiro danho here rekuti nyaya inge ichigadziriswa?
Danho iri hongu ndisoro, asi chinito chedu chikuru chiri pakuti danho iri ranonoka kuipa, and sebudiro yazvaita tiri kunzwa kuti vatange vachipinda zvishoma nezvishoma kusvika musi wa29 September. Saka kana takatarisa date iroro ra29 September, tichiona kuti gore rinotevera 2018, mumwedzi mishoma ichatevera mugore iroro, kuchaitwa sarudzo dzenyika yese ino. Tiri kuona kunge mukana wevagari vemuchitungiza wokumiririrwa nevanhu vavakasarudza uri kuramba uchiirodhiwa, uchidzorerwa sure, uchidzorerwa sure kunova kubirwa kwenguva nemikana kwevagari vemuchitungwiza.
Asi munoona here imi makanzuraya achiwana kunzwikwa kwenyaya dzavo kwakasununguka kana kuti kune jekerere?
Hationi paine mukana wakadaro, nekuti kubvira pakaiswa bill iri muparlamenti relocal government laws amendment bill, takatanga nenyuto dzedu nekuratidzira tichiburitsa pfungwa dzedu pasezi kuti mapointirwo anoitwa tribunal iyi tinoona zviine chekuita naminista mukati, zvakare minista ariye zvakare anenge achinyuta nemashandiro anenge achiita makanzelans. Saka izvi zvinotipa situesheni yekuti minista ndiye mupurisa, minista ndiye zvakare mutongi wevanenge vachinzi vatadza. Saka hationi danho iri richiita kuti makanzelazi emuchitungwiza vanyatsotongwa zviri pajekerere, vanyatsotongwa zvakajeka.